Vachipa humbo pamusoro pekudzingwa kurikitwa vanhu mapurazi nehurumende pari zvino, munyori mukuru mubazi rezvekurima Varinkson Chitsiko vati pane vakawanda vari kugara munzvimbo dzisingakodzeri dzakaita semafuro, uyewo zvave kukanganisa varimi vakagariswa patsva kuita basa ravo. Vati vanhu ivavo ndivo vari kubviswa nehurumende kuti vaende kwavakabva kuti vagogariswa patsva pachitevedzwa gwara remutemo, gwara nemutemo wehurumende.
Any unsanctioned settlement on land is from 2005 to date. Those are illegal settlers who have to be removed.
Munhu wese akapinda mumunda asina offer letter ari kugara zvisiri pamutemo uye anofanira kubviswa. Munhu iyeye pane kwaakabva uye anofanira kudzokera ikoko. Hurumende yozovagarisa patsva pachitevedzwa mutemo.
Asi vati hurumende ichagadzirisa magwaro avese vakapinda mumapurazi panguva yakatanga kutorerwa vachena mapurazi muna 2000 kusvika muna 2004. Magwaro aturwa navachitsiko kukomiti iyi nhasi anoratidza kuti kusvika pari zvino pane vanhu churu nemazana mana nemakumi mapfumbamwe nemashanu kana kuti 1495 vakatodzingwa mumapurazi, vamwe zana negumi nemashanu kubva kumashonaland central, vatanhatu kubva kumashonaland East, nechuru nemazana matatu nemakumano mumwe nemumwe kubva kuMidlands. Pane vamwe zviuru makumi matatu nemazana matanhatu nemakumano mumwe vakapiwa matsamba ekuti vabude mumapurazi avagere kumashonaland central, zviuru zvitatu nemazana masere negumi nevapfumbamwe kumashonaland east, zviuru mazana masere nemazana matatu nemakumi masere nemanomwe kuMidlands, zviuru zviviri nemazana matatu nemakumi masere kumanikaland, nechuru chimwe nemazana mapfumbamwe nemasere kubva kumatebeleland south. Vachitsiko vati vanhu vese vakapiwa magwaro aya vari pamapurazi mazana matatu nemakumano mumwe nematanhatu mumatunhu ese munyika. Vati pakubviswa vanhu mumapurazi pari kushandiswa mutemo wegazetted lands consequential provisions act chapter 2028, uyo unosungira kuti munhu atange apiwa gwaro kana offer letter asati avaka musha. Vachitsiko vati hurumende yakapa vese vagere mapurazi kunze kwemutemo chiziviso chekuti vabude muna Nyamavhuvhu muna 2016, asi vamwe vakaramba kubuda. Vatiwo chiziviso ichi chakapiwa zvekare muna 2017, asi vamwe vakashandisa zvematongerwo enyika vakaramba kubuda. Vachitsiko vati hurumende yava munangagwa iri kupa zvakare vanhu ava mukana wekuti vabude mumapurazi, uye vari kupiwa mukana wekuti vakohwe zvirimwa zvavo vasati vaenda. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaTrust Mahanda, gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaTrust Mahanda vaudza Studio 7 kuti vanhu havagoni kungobviswa panzvimbo dzavagere nekuda kwetsamba yabva kuhurumende chete.
Iro remutemo rinoti munhu haabviswi paanogara kana kuti shelter kana kuti imba yake kana kupanyirwa imba yake kunze kunge kwapiwa mutongo nedare rapedza kuongorora zvakare zvinhu zvose zvakapoteredza munhu iyeye, sekuti pane zvaakarima here ipapo zvikada kukohwewa kuti vazive kuti vanomupa mwedzi mingani asati aenda. Haangodzingwi kunge imbwa. Kunyange mukashandisa mapurisa anonge achitoita zvinhu izvozvose pamutemo kunze kwekunge vanhu vacho vachitodawo zvavo kuti vaende.
Vamanda vati vese vari kuda kudzingwa vanokwanisa kuenda kumatare kuti varambe vagere pavari. Dzamara hurumende yavapa pamwe pekugara.
Vanhu vanogona kuenda kumutemo, kuenda kukoti kuti vapuwe order yekuti vasadzingwa zvisiri pamutemo. Nemamwe mashoko vanongopa order inomisa hurumende kuti irege kuvabvisa zviri pamutemo. Kana vakabviswa zviri pamutemo zvinoreva kuti zvakare vakabviswa nenzira yekuti dare nogona kuvati dzokai ikoko kusvikira nyaya iyi yaongororwa yatoti due process pamutemo.
Asi vachitsiko vati vanhu ava vanofanira kutanga vabva kuti hurumende igovagarisa patsva kunzvimbo dzinokodzera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.